mucharangarira kuti svondo rapfuura musi wechishanu 28 kukadzi 2025 mutongi wedare remagistrate court akaramba kuti muteri wenhau wablessed musanga vatongwe vachibva kumba inonzi pachirungu bail akavanyima bail nokudaro nezuro takazokwidza nyaya iyi kudare guru rehigh court mapepa aya azokambirwa pazuva ranhasi saka nyaya iyi yava pamberi pedare guru rehigh court.
Sei makaenda kudare repamusoro iri rehigh court?
Vatongi kana kuti majudges ehigh court vachiongorora kuti mafambisirwo akaitwa nyaya nemutongi wedare repasi remagistrate court akamira sei. Mutongi wedare rehigh court ane simba rekuti atinhire zvakataurwa nemutongi wedare repasi magistrate kana kuti asendeke zvakataurwa namagistrate. Saka tiri kuvimba isu kuti mutongi wekuhigh court, judge wekuhigh court vachasendeka zvakataurwa namagistrate vanga vari kudare ratyaenda svondo rapfuura. Tikabudirira pachikumbiro chedu chekuti zvakataurwa namagistrate zvisendekwe zvinenge zvavakureva kuti vamusanga vanenge vakwanisa kusunungurwa nedare guru rehigh court. Ndizvo zvatakatarisira kuti kana tava kuziva zuva richaendwa isu tichaenda kudare guru rehigh court kuti tinonyatsotsanangura nyaya yedu kuti sei tiri kuti magistrate vakakanganisa.
Pari zvino Blessed ari kupi uye ari kubatwa sei ari mutirongo?
Pari zvino Blessed ari kuchitirongo cheHarare remand prison. Munongozivawo kuti upenyu hwemujeri hwakaomarara. Kujeri hakuna rusununguko, hakuna mvura yakazoti tsvikiti yekunwa kana yekugeza. Blessed munhu anga atanga chikoro chekuyunivhesiti achiti apa ari kana dzimwenguva anenge ari kubasa dzimwenguva anenge ari kuchikoro. Saka zvidzidzo zvake zvekuyunivhesiti izvi zvakanganiswa zvakanyanya. Zvakare haasi kukwanisa kunge aine mhuri yake nguva dzose, haasi kukwanisa kunge achishanda basa rake remazuva ose rokutapa nhau. Saka zvinhu zviri kumushungurudza zvakanyanya zvose izvi.